maganiro akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 22 2018. Makaterera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chemangwanani. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe senyika yatinoti yava noutongi hutsva ndeimwe nyika yakadaidzwa kubva kuAfrica. Kune nyika gumi dzakadaidzwa kubva kuAfrica ende Zimbabwe ndoimwe yacho yakadaidzwa. Yakadaidzwa purezidendi Mnangagwa kuti vauye vazotaura pamusoro penyika yavo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuSwitzerland kumusangano wakakosha weWorld Economic Forum.
United Nations, EU, SADC nedzimwe nyika dzinokwanisa kuti dzitarise muZimbabwe ngadzicherecheze kuti chinombonzi mukuru wenyika president anoti mauto endai munopinda mumastreets chinhu chinenge chakaita sei. Nokuti tiba kuti tizive kuti president ane kodzero here yekungoti nokuti mumastreets mavenda awandisa masoja chipindai.
Vanotengesa migwagwa vanoti United Nations inofanira kupindira kana hurumende ikatumira masoja kutanga nhasi kuti vabviswe mugwagwa.
Aiwa, pane zvakawanda. Tine nguva tisatitaonana navo vanhu ava. Pane zvimwe zvidzo zvausinganzwe. Music yanga isingaridzwe kumusha uko paredio. Pane mimwe music yavasingazwe.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti ari kuenda kunoridza magitare kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaenda kuDavos, Switzerland mangwanani anhasi kumusangano weWorld Economic Forum kana kuti WEF uyo uri kutanga mangwana. Musangano uyu unopindwa nevatungamiri venyika dzakabudirira nedzimwe dzichiri kubudirira. Vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaisaenda kumisangano iyi nenyaya yekuti vainge vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vanonzi vaenda nevanhu vakawanda vanosanganisira gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Lieutenant General Retired Sibusiso Moyo, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemaindustry Dr. Mike Bima, chipangamazano muofisi yavo Dr. Chris Mutsvangwa, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba uye governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangujga. Mukuziya nezverwendo iru, tabata mutedzeri wemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chinombonzi musangano wekuDavos unoitika kamwe chete pagore ndowei. Uyu musangano unosangana hurumende nevanhu vemabhizinesi vachitaura nezvokukosha kwemabhizinesi pasi rose uyezve nokuratidzana kuti chii chatingaita chinoramba kuti mabhizinesi aende mberi. Saka Zimbabwe senyika yatinoti yava noutongi hutsva ndeimwe nyika yakadaidzwa kubva kuAfrica. Kune nyika gumi dzakadaidzwa kubva kuAfrica ende Zimbabwe ndoimwe yacho yakadaidzwa. Yakadaidzwa purezidendi Mnangagwa kuti vauye vazotaura pamusoro penyika yavo. Saka zvakakosha ndokutoti vataurire pasi rose kuti pasi rose rizive kuti Zimbabwe yakamirira chii, chii chainoda, chii chachinja muZimbabwe nezvanga zviripo. Saka yakakosha chaizvo ndeyekuti muchirungu anoti do or die. Kana vakagona kutengesa nyika yedu nemitemo nezviri mukati munomu ndo pavanototi ipapo vachakunda mune zvakawanda. Kana vaya vanga vakaisa zvisungo zvemaekonomi zviya izvi vanobva vatozviona kuti ngatisunungure uku kwanaka kuti vanhu vaende vanoita mabhizinesi. Saka yakakosha zvikuru. Haningati kuti yakatinye ndo chinhu chakanyanya kukosha kupfuura kana politics dzemuZimbabwe pamusangano wavari kuenda nhasi.
Asi idzo nyaya dzezvirango idzi hadzikanganisewo here vamwe vemabhizimisi? Pangaitwe sei, vangatsanangure sei kuti vanhu vaone kuti zvinhu zvinenge zvaanani muZimbabwe?
Ngatibvumirane kuti mitemo yakanga yakaiswa yokuo na Britain na EU ne America yanga iri yoku yakaiswa pabvanya dzokuti Zimbabwe yakatora minda yayo yakatora Israel yakapakuwanda tema ndo pakaunzwa zvisungo izvi zvemaeconomic zvina kunaka saka iyoyo ndeimwe nyaya yokuti Zimbabwe haise yakati gaise mutemo nyika dzepasi wose ndodzovakuzona dzakauti zvinhu zvavakaita izvava zvakakodzera here kana kuti kwete nokuti zvava zvakaratidza kuti zvakadzvinyirira vanhu vatema muno munyika saka zvakakosha kuti nyika idzi dzanga dzakaisa mutemo kuZimbabwe yokuti maekonomi yavo irege kufamba nenzira yakarurama ngadzibvise kunoti America, Britain neEU ngati nemacommonwealth vana Australia vana Canada vanga vakaisa mutemo yakasunga iyo ngavasunungure kuti Zimbabwe izviite zvinhu zvakanaka why that ngavasunungure nokuti vamunangagwa pane bill reindigenization vakarisundurura zvakanaka kuti risanyanya kukanganisa vanhu kuuya kuzoinvesta muZimbabwe chinhu chavakasiya paindigenization chinofanwa chem5150 vakasiya chete platinum mineral nediamonds zvimwe zvese vakasunungura kuti munhu wega wega anda kuinvesta muZimbabwe anouya kuzoinvesta kana auya kuzoinvesta muZimbabwe unogona futi kubudisa maprofits ake achienda nawo hapana chakaipa saka izvo zvinopa mukana wokuti chero ukasiva citizen weZimbabwe asi unogona kuzoinvesta muZimbabwe uchibudisa zvinhu zvako nenzira yakarurama zvinezvobva wakuda of course nenzira yakarurama haikona kuzoba nezvinausuri zvako saka ndoona zvinhu zvakakosha zvavari kutaura izvi kuti ngavabvise mitemo yavakanga vaita yemanyika dziri kunze yokusungira Zimbabwe kuomesa kuti indastri dzavo dzisafamba zvakarurama
ko tichitarisawo kanyaya yekuti vamwe vanochema chema kuti mitemo iri munyika macho inogona kukanganisawo vekunze vachitarisa nyaya dzekuti pada mari inobhadharwa vashandi inenge yakati kwirei nekuti muri kuonaka kuti kunana China zvinenge zvakachipa vamwe vaakuendawo kunana Mexico nedzimwe nyika dzakadaro daro kana vemabhizimisi emuno muamerica vamwe vari kutizawo muno vachienda kunze kwavanotiko kunobhadharwa vashandi mari shoma
inini ndiri samuzvina bhizinesi muZimbabwe patakakanganisa senyika ndepekuti munhu anobhadharwa maawa apfuura whether waprodusa chunhu kana kuti hauna unongobhadharwa izvozvo zvaratidza kuti pasi rose tisu tega takaita zvinhu zvisina kururama
muteedzeri wemutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vakalisto jokonya vari parunare muHarare mukuru wesangano revendors union of zimbabwe vasten zvorwadza vanoti havasi kuzovhunduka mashoko ehurumende ekuti kubva nhasi vanenge vobviswa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu nechisimba nemauto uye mapurisa vakaramba kurudziro yegurukota rezvematunhu vajulai moyo yekuti vanofanira kunge vabuda mugwagwa nhasi hurumende iri kuchema-chema kuti vanotengesa mumigwagwa ava vave kupa kuti mudhorobha musafambike uye mutange kupararira zvirwere zvakaita sekorera netyphoid asi vanotengesa mumigwagwa vanoti nyaya yekushaya mabasa ndiyo iri kupa kuti vagume vapinda mumigwagwa kuti vavane kuraramisa mhuri dzavo mukuzeya nyaya iyi tabata vazvorwadza
isisu semavhenda tine urongwa hwakajeka tiri kuti kutyisidzirwa nehurumende kuti vada kuunza mauto kuzotirova isi tiri kutambura kutsvaka kurarama uyezve isu tirisu tiri kuita kuti nyika ino ienderere mberi semavhenda sekuziva kwamunoita kuti nyika yedu yezimbabwe haina mabasa tiri kuona kufunga kwehurumende kwakadaro kwakasarira uye kufunga kusina kuti jekei pamariramiro edu uye hakuna kuti jekei paurongwa hwekutonga nyika
saka kubva zvataurwa navajulai moyo kuti munofanira kubva mumugwagwa pane kutaurirana kwamamboita here nehurumende
isisu hurumende taka tiri kutaura nayo nguva yese iyi sekutaura kwatakaita mumashure omu kuti tanga tiri kuingenja kusanganisira ofisi yapurezidendi vamunangagwa tichitaura nemaadvhaisi avo nevanhu vakavakomberedza neofisi yavo tichivaonesa kuti tine urongwa hwekuti tigone kuburitsana mumigwagwa zvisina kumhanyisana urongwa hwedu ihwohwo hwakajeka zvokuti hurumende ikapa support kurongwa iwowo, hapana bongozozo rinoitika, ma streets anongochena, vanhu vachienda vachinoita zvatatakatisisu, hurumende tisapotei tigone kuburitsira mumigwagwa. Nokuti dambudziko riripo nderekuti chiri kudiwa mabasa. Kana pasina mabasa, chiri kudiwa urongwa hwekushanda nekushandura upfumi hwenyika mumaprojects. Saka nokudaro tiri kuti isisu pari zvino tamirira kuti mangwana tione kuti vanoita sei. Asi chimwe chinhu chatiri kuti isisu United Nations, EU, SADC nedzimwewo nyika dzinokwanisa kuti dzitarise muZimbabwe, ngadzicherechedze kuti chinombonzi mukuru wenyika president anoti mauto endai munopinda mumastreets chinhu chinenge chakaita sei. Nokuti tinoda kuti tizive kuti president ane kodzero here yekungoti nokuti mumastreets mavenda awandisa masoja chipindai. Izviri pamutemo here izvozvo? Kana zvisiri pamutemo, tinoda kuti dzimwe nyika dzitarise zvoda kuitwa neZimbabwe. Nokuti kana makatarisa imimi muri kuziva kuti Zimbabwe kuti inzi itivepo, Zimbabwe yedu itsva iripo iyi, haina kunyatsouya zvakajeka. Tinoziziva tese, ini ndiri mumwe wacho ndakaparticipata kubatsirana nemasoja kuti vamugabe vaende. Saka nokudaro tiri kuziva kutoti hazvina kujeka kubva kwakaita vamugabe. Nokudaro hatisi kuda kutirambe chiti vanhu avativajaidze kuti vaite katsika ekuti masoja anongoenda achimbunyikidza. Takambunyikidza vamugabe zvakapfuura, ngavarigoramba vachiva vachida kumbunyikidza vana vari kutambura vari kuzama kurarama. Saka isisu hatina kwatinoenda, tamirira kuti tione kuti hurumende ida kuita sei. Takagadzirira, takavamirira.
Asi ka hurumende iri kuti chiri kuita kuti pauye mauto inyaya yekuti mapurisa ekanzuru anenge ari kutambiswa chamutavana vane vanotengesa mugwagwa.
Mapurisa ekanzuru nezrp vari kutambiswa chamutavatava nemavenda nekokuda kwokuti mavenda haasi kuona mapurisa ekanzuru nezrp semapurisa, vari kuvaona sembavha. Nokuti mapurisa ekanzuru nezrp vari kubira mavenda zvinhu zvatorwa zviye zviri kushandiswa for their own use, vari kuzvishandisa kuti zvinhu zvite zvavo, hazvina kwazviri kuenda. Mutemo wenyika unoti mukatorera mavenda zvinhu munofanira kuzviendesa paauction kana zvichitengeseka. Poita magwaro neurongwa hunoratidza kuti mari yakapinda kunyika. Mukatora zvinhu zvakaita semavegetables kana kuti maperishables pachirungu, munofanira kuzvidestroya. Asi musati mazvidestroya, director wehealth anofanira kusaina kuti zvinhu zvadestroywa ndezvizvi. Asi zvatiri kuziva ndezvekuti zvinhu izvi hazvina marecords, zviri kutorwa vachigovana zvimwe vachitengesa. Saka mavenda haasi kuona vanhu ava semapurisa.
Mukuru wesangano reVendors Union of Zimbabwe Vasten Zvorwadza vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vanyoresa kuti vagokwanisa kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino. Sangano reZEC rakawedzera chirongwa chekunyoresa vavhoti icho chinotarisirwa kupera musi wa8 kukadzi. ZEC yaimbenge yati inoda kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe, asi izvi zvinenge zvakakona n'anga murapwa achida, zvakapa kuti iti yave kutarisira kuti inyorese vanhu vangangosvike mamiriyoni mashanu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzichaitwa mukati memwedzi mishanu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chifunde Fafa.
Ndofunga kuti zvinenge zviri nani nekuti mukatarisa vanhu vanovhota muno muZimbabwe pamaelection oga oga vasati vambosvika ku5 million. Saka ndonga inhamba yekuti tinokwanisa kuenda kusarudzo, uyezve nhamba yacho inenge inozokwanisa kuti inge iri inogutsa kuti iinde kusarudzo.
Pachirongwa chacho chekunyorisa kuvhota, zvii zvimwewo zvamuri kunzwa kubva kune vamwe vamunobata navo basa?
Tine maobserva ari kuongorora kunyorisa uku. Mopapu iri kuitwa isiri kuona kuti Bulawayo neHarare ndokune manumbers akasvika pa50% pavakapedza phase 4. Saka ndokwatati takatarisira kuti dai vakaisa mavota registration centers akawanda. Asi patakatarisa takaona sekuti Harare neBulawayo yane mashoma, uyezve vanhu vakawanda vamwe havatombozivi kuti macenters acho anenge ari kunzvimbo dzavo musi upi. Saka kushambadzwa kwakaitwa masenders aya kunenge kunoda kuti dai kwawaramba kuchiitwa uyezve dai zvaiita vashandisa vanechikoro kuti panenge pari pazvikoro mazama iriwo matatu woudza vanechikoro kanoudza abereki avo kuti kuri kunyoresa ndoona kuti ndio zvimwe zvinhu zvinokwanisa kubatsira. Kwozoita vaya vanonzi maaliens vane dambudziko rerehumbe setifiketi dai zvaiita araji nezeki vashanda pamwe chete nokushambadza kuti vanhu vazive kuti ropowa mahara uyezve dai zvaita arajiwo yatamopapu yaenda iko kune masenda kunoenda zeki kuitira kuti vanhu vaya vanoda rubatsiro relongbe setifiketi vanobvanguripwa ipapo pazvinenge zvichiitirwa. Kwozoita dambudziko futi riari maserial numbers riri kungoramba richienderera mberi vanhu vanonyoresa vozonzunzai maserial numbers nokuti tichashaya chibage kana tinozvishaya mbeu. Ndokungadai zeki futi yabuda pachina kuudza vanhu kuti izvi hazvisiri zvakanaka izvi zvinenge zvinopa vanhu kuti vange vachiintimidhetwa zviri pa hazvibvumirwe zvinopa kuti zvikanganise sarudzo dzedu dziri kuuya.
Asi tichitaura nevezanupf vari kuti ivo vari kuzviitira izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vanyoresa kuvhota uye havasi kumanikidza vanhu kuti vaendese maserial number avo kune masachigaro.
Biometric voter registration kushandiswa kumamachini zvatambisa nguva ino. Saka kuvanhu vanenge vasingazivi kuti makombyuta anoshanda sei nemamachini yavo atechnology ukangoudzwa kuti tatora serial numbers musiwo kuvhota chiona kuti wavhota sei ende ukangonimaindwa kuti zviyazviya zvakamboita 2008 zvinodzoka vanhu vakawanda anobva avhunduka ofunga kuti chokwadi. Saka ndozvatoti maitirwo azvinoitwa kune kwatakabva kumashure uku kwanga kuchishandiswa intimidation vanhu ango vanobva ngofungwa kuti ndizvo zviya zvataitiwa kare kuti ndikatadza kuita segore rino sezvamunoona mvura yanonoka vamwe vanobva kutoti ndozoshaya chokudya rega ndii ndivapewo serial numbers ndigowanawo chibage kana ndigopuwa mbeu. Saka ndonga icontext neenvironment yatiri kushanda kuti kana president yatara toda friend fair election handisiri kuona wai zvichiitwa kosei mamwe mapati asingaiti zvakadaro waiyo zanupf tizongofunga kuti toda zova kuti vanyoresa here kana kuti vana vanyoresa. Kune dzimwe nzira dzaanokwanisa kuita dzokuti kana vange vari vashandi vavo vasingambundinidzwi vasingamanikidzwi vanouya vega chero opendi pamusangano avo kana kumaofisi avo voratidza kuti inini serial number yangu iyi ndakaregesa pano kuti zviito panenge pachinyoreswa ipapo zvinobva zvaita intimidheti vanhu.
Tootarisawo nyaya yakataurwa nava Munangagwa yekuti vaakuda kuti vamwe vaongorori vekunze vanga vaimborambidzwa kuuya vauye zvakakosha zvakadizvo.
Inyaya yakanaka chaizvo nokuti kana pasina kubiridzirana kana chokuwandisa ndoni wai vanhu vasinga udai wai maobservers asingauyi zvakanaka nokuti munobva maratidza kuti zvese zvamunenge muchiita musarudzo zviri kuita pachena hapana chinovanzwa uyezve zvakangonakawo kuti vanhu vakaona kuti pane maobservers anosununguka zvakafanana nepanenge pachitambwa bhora panenge pane marefri paya kana panenge pane vanongoonawo bhora chero munhu akada kubiridzira vanhu anobva vatongoonawo kuti ndizvo kana vachinge zvafadza vamwe vanobva vakurudzirawo. Saka ndo zvekuti zvakanaka kuti maobservers auye kana kune zvimwe zvichida kugadziriswawo vanozonyorawo maripoto kwai marekomendation dai zvadai zvadai. Saka zvakangonaka maobservers anopa kuti vanhu asununguke uyezve makandidati nevanenge vachikontesti anobva afilawo kuti pane vamwe vari kuonawo kuti zvinhu zvinofambiswa zvakanaka sei. Saka zvowedzerawo kuconducive environment nokupawo legitimacy zvikuru election yatakatarisira ithink yakanaka kuti zvikafamba zvakanaka inobva kuti hurumende yacho itambirike nokudyidzana nedzimwe nyika. Saka iyo observation ndiyo purosesi yacho iri kutotangisa yokufambidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network amairi ndaichifunde vhavha vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 0012024650318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera ku Studio 7 tirikutepfenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare resenate muAmerica riri kuendera mberi richiita nhaurirano dzekuedza kuti hurumende yemunyika iyi itange kushanda mushure mekunge mapazi ehurumende atanga kuvharwa mushure mekunge nhengo dzedare iri dzemademocrats nemarepublicans dzatadza kubuda nechibvumirano panyaya yebudget renyika. Asi Senator vedunhu Remain amai Susan Collins vanoti vakazvipira kushanda kusvika vawirirana nemamwe masenata makumi maviri avari kushanda navo pari zvino. Senator wekuSouth Carolina vaLindsey Graham vanoti vanofunga kuti vachabuda nechibvumirano mangwana. VaTrump vatumira mashoko padande mutande reTwitter vachiti maDemocrats ndiwo ari kupa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe. Asi maDemocrats anoti ivo vaTrump semutungamiri wenyika ndiwo vari kukonzera kusawirirana nekuti havasi kutaurirana navo vakamira pachokwadi. Mauto emuAfghanistan nezuro akazopedza kurwisa kwainge kuchiitwa pahotera inonzi Intercontinental Hotel muguta guru renyika iri eKabul. Vanopfurikidza mwero vechikwata cheTaliban vakauraya vanhu vanogona kusvika makumi mana nevatatu vakawanda kusanganisawo zvizvarwa zvedzimwe nyika gumi nezvina. Kurwiswa kwehotera iyi kunonzi kwakatora maawa gumi nemana. Vanhu vatanhatu ndivo vanonzi vairwisa hotera iyi. Vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe vakazonunurwa nemauto eAfghanistan neAmerica. Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Tafire nyika mukanya mapfumo uyo achangobva mukupiwa mubairo weWorld Music Award kugungano re2018 Global Fest muNew York muno muAmerica anoti ave mubishi kugadzirira kuenda kuZimbabwe mushure mekumboenda muupoteri kuOregon America kwemakore akawanda. Mapfumo anotiwo achaenda kunokwenya kuSouth Africa neBritain kana abva kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro namukanya mapfumo.
Asho ndiye mswa 28 April.
Cha mchada kunoita masvika kochi.
Ndoda kutombonoona hama neshamwari nekuona amai vangu vakashaya misiko ini handisandaona pavakavigwa. Kana ana sisi wangu nemumwe sisi wangu akashaya kuti handisandamuona kuti vakavigwa papi.
Tinourombo zvikuru, tinourombo zvikuru. Muri kugadzirira rwendo urwu sei?
Aiwa tinongogadzirira sezvatinongogadzirira kumadhodha esati tinofamba.
Chano itaere masho muri kumushako.
Tikunoridza show 1 yatikunoridza ku Glans Stadium.
munoona sekuti show ani inga gutsa vanhu sezvo mava nenguva mambo vaitira show.
Tinenge tichiona tasvika kune urongwa kana vachida kuti tiite zvevanhu vanenge vachida tinenge tichitaura nako kumusha kweduka.
Vanhu vanofanira kutarisira chinyi chamusati mambo varatidza?
Aiwa, pane zvakawanda. Tine nguva tisati taonana navo vanhu ava. Pane zvimwe zvinhu zvavasinganzwe. Music yanga isingaridzwe kumusha uku paredhiyo. Pane mimwe music yavasinganzwe yavasingazive. Toda kuti vainzwewo.
Mona mangwana mabasa onde. Mona mangwana kubasa onde. Mona mangwana kubasa onde. Mona mangwana mabasa onde. Mona mangwana mabasa onde. Onde onde onde. Onde onde onde. Banoshanda banoshandira muri.
Pane album idzva here ramuri kubika?
Bongo.
Rava nezita?
Hasati rava nezita, asi raakupera.
No, zvinofadza izvo. Munotarisira kunodzoka rini?
Hatinodzoka isusu kana tapedza zvokuridza izvozvo. Kana kuchine kuine humwe urongwa, hatinenge tichizivisana. Asi tinongotarisira kuti tikanoridza iye show iyeyei, tachida kuzomaybe taikwanisa kugana kana tisina kuenda nekuUK taizokwanisa kudzoka nekuUK kana nekusouth Africa. Chiridza zvedu.
Muchiita mamwe mashow ikoko? Vamapfumo, tinonzwa kuti makapiwa mubairo we World Music Award kugungano re 2018 Global Fest muNew York muno muAmerica. Mungatiudzawo here kuti chii makasvika apa sei uye kuti tinotarisire pamubairo uyu?
Awa, tinotarisira kuti tiri kukurudzira maitiro ndo culture yedu yekuZimbabwe. Ya taakuzikanwa kana taakuzikanwawo pano pasi rose. Ndozvatinoda izvozvo, asi harisi simba redu. Tinotenda ivo vacho vanhu vari kutitsigira. Iya wadi yawe haisi yedu, vandeyavo especially ruzhinji rwekuZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vamapfumo, munodadisa nyika yenyu. Zvirambe zvakadero vakuru vangu.
Haiwa, tinotenda zvikuru.
Vakomana kana tiri tose iwe, tinokunda nangu dzakawanda. Vakomana kana takabatana iwe, Africa kana tiri tose iwe, tinokudza mhuri yedu yose. Africa kana takabatana iwe, mhuri yedu yose.
Nako kambo vanhu vatema kubva kuna Thomas Mapfumo. Manzwa uri kureyanga achiita naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuSwitzerland kumusangano wakakosha weWorld Economic Forum. Vanotengesa mumigwagwa vanoti United Nations inofanira kupindira kana hurumende ikatumira masoja kuti ivabvise mumigwagwa nechisimba. Tava, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.